pari zvino hapana chatichachinja takangomirira kuti anosira kuti pamwe chikafu chingangouya vanga vachingotipromisa pandaifona navo vanga vachingoprovisa kuti vangangotipa pazvipiri chiteera irori
akauya apa ndiani apa
ndeve CPU
mati chikafu hachisati chauya saka vanhu vari kurarama nei
vanhu vangori kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo chinge takangonongwa vanonga chaiyeredzwa nemvura
asi tikunzwa kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma vari kugara kupi ava vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo
vakapihwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo sezvo vanga vane mombe mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nezaangoripa mumamisha mavo
takanzwa hurumende tiriuda kuzotamisa vanhu makanzi muchatama here imi
hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko
totarisawo pakanzi munofanira kunyorana mazita kuti paonekwe kuti ndaanani vakashayikwa nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa imi makaita izvi here uye vangani vasiri kuzivikanwa kuti varipi
pari zvino muwadhi 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martini Mupango asati awanikwa munhu iyeye ndiye atiritambura kuti tomuwana sei atingotsvaga zuva nezuva bada tisikwanisi kumuona
takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kusouth africa hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu
nharaunda yedu yechipingi east hadzisati dzasvika pazvino
mati chikafu hachisati chauya saka vanhu vari kurarama nei
vanhu vangori kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo chinge takangonongwa vanonga chaiyeredzwa nemvura
ko vana vari kuenda kuchikoro here
mimwe misha vana vari kuenda kuchikoro mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro.